mangwanana kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 28 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vekumashonaland west vanoti vabuda mumweya wesarudzo vave kuenderera mberi nekushandira mhuri dzavo. Apo nyika iri pakati pekuzeya zvakatorwa nedare reconstitutional court, vamwe vari kutarisisa mafambisirwo akaitwa nyaya yekutepfenyurwa kwezvaiitika mudare iri nezvazvinoreva kana kuchitariswa kodzero dzekufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa. Masangano anomirira vagari vemumadhorobha anoparura gwaro rinoratidza kushandiswa kunoitwa mari uyewo mashandisirwo anofanirwa kuitwa mari nemakanzuro emadhorobha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekumashonaland west vanoti vabuda mumweya wesarudzo uye vave kuenderera mberi nekushandira mhuri dzavo. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti hapana chichashanduka pane zvakabuda musarudzo uye nekumatare, nekudaro vave kuenderera mberi nekurarama uko vanoti kuri kurwadza. Vataitos neremhuka mumwe wevaitarisira kuti sarudzo dzichaunza shanduko mukurarama kwavo, asi iko zvino vanoti hazviyamure kuramba vanhu vaine kurwadziwa kana mufaro mune zvakabuda musarudzo sezvo mhuri dzichida kurarama.
Election mood is kusina chaichabatsira pari zvino. It's no business as usual. Ngatiitei, ngatichishandei kuti mhuri dzedu dziwane chokuita, nokuti vacho vatinenge tichirwisirana vatori pabasa ravo vanenge vachitowana mari nokurwisana kwatinenge tichiita. Saka chakakosha ndicho kuti tichizvishandira nemhuri yako.
Izvi zvinotsigirwa navakaidnes Moyana vanoti hapana chekuramba vanhu vachingofunga nezvakabuda musarudzo. VaMoyana vanoti vave kuenderera mberi nekushavira mhuri yavo vachiti vakafungisisa nezvesarudzo zvinozovarwarisa vakafa.
Hazviri kuchena mudhu ngazvichitopera. Purezidendi wakagadzwa nyika ngaichifamba mberi, munhu ane panga ari ngaramba ari pari achiita zvaanga achiita zvaimuraramisa kuti mhuri yake irarame. Hangoma ndiyo ndiyo nokuti kuramba tichafunga unoita BP ukafa wepamwe wakararama wakasara wachitonga iyo ndoonofa.
Vagare tokonya avo vanotengesa nharembozha vanoti kuchupika kuri kuenderera mberi vachiti hapana tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka.
As an individual tatodzokera kune zvinhu zvataita kare, because takada kumirira kuramba takagara paelection mode anokwara ndizvo. Safa continue tichitoenda mberi because economy yedu iyi sezvamunoziva kuti ine vanhu vanoicontrola. Saka ED akasamiramira ipapa inenge ingori safa continue. Isu hatingazomiriri kuti zvinhu zvichanaka.
Asi mumwe wevechidiki vachinotenda masiyiwa vanoti sezvo vakatambira zvakabuda musarudzo vave kunamatira vanhu kuti vabatane, izvo vanoti zvichaunza vemabhizinisi zvichaita kuti vawane mabasa.
Inini ezeyuth ndotambira zvakaitika. Chinhu changosara ndechekuti tichivaka nyika yedu tichienda kumberi. Toisoti tiwirirane takabatana semaZimbabweans. One zvinogona kubatsira kuti tikwanise kuwana mainvestors ofuchi ndiwava main trust semayuth because yatiri kuda mabasa.
Nhasi mari pamusika mutema yanga yakakwira kubva pamadhora zana nemakumi mana nemashanu kusvikira pamadhora zana nemakumi matanhatu pazana remadhora ekuamerica. Madhora zana ekuamerica anga achitengwa nemadhora zana nemakumi masere kana kupfuura kana munhu achitenga neecocash kana swipe. Izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvave kupa kuti zvinhu zvidhure munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Apo nyika iri pakati pekuzeya zvakatorwa nedare reconstitutional court, vamwe vari kutarisisa mafambisirwo akaita nyaya yekutepfenyurwa kwezvaiitika mudare nezvazvinoreva kana kuchitariswa kodzero dzekufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa. mutorwedwe nautaura ishava anotipanya inotevera.
Tapuma machakaire ndimwe wevanhu vave nemakore akawanda vachishanda sevatapi venhau munyika. Machakaire, uyo anove nhengo yeBoard Revoluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, anoti Zimbabwe Broadcasting Corporation TV yakakwanisa kuita nemazvo basa rekutefenyura zvaiitika mudare reConstitutional Court sezvayave yapirwa mukana kuti iite. Machakaira anotiwo zvinonzwisisika kuti sezvakanzi ZTV ive iyo nhepfenyuro yega yaikwanisa kutepfenyura zvaiitika mudare kana kwakatariswa nyaya yekuti nzvimbo yemudare idiki. Asi anotiwo zvakaitika izvi zvinoratidza kuti nyika ichiri kumashure munyaya dzekusununguka kwekutepfenyurwa kwenhau.
Zvabuditsa pachena kuti seZimbabwe hatisati tasvika patinoda kuti tisvike kuti tinyatsokwanisa kubudisa kusununguka kwenhepfenyuro nekwematapirwo enhau atinoona achiitika mune dzimwe nyika. Ekuti munogona kuti vamwe vasiri vakatsigirwa nehurumende panyika dzeBC vakwanisa kunga varimo vachitapawo vakasununguka vachipa onere awo zvanga zvichitika mudare guru munyaya inokosha yakadai munyika yeZimbabwe.
Mushure mekunge nyika yaziviswa kuti ZTV ndiyo yega yaizotevenyura zvaiitika mudare reConstitutional Court, sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, rakaisa chikumbiro chekuti rubvumidzwewo kutevenyura zvaiitika mudare, asi chikumbiro ichi chakaraswa nedare. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vanoti danho rekuti ZTV ndiyo yega yakapiwa mukana wekutepfenyura zvaiitika mudare reConstitutional Court rinoratidza pachena kumbunyikidzwa kwekodzero munyaya dzekufambiswa kwemashoko.
MISA Zimbabwe takabuda pachena kuti hazvina kufanira kuti Zimbabwe Broadcasting Corporation ipiwe umbimbi ndoga wakapuswa nedare reSupreme Court muna 2001 richitaura kuti ZBC haina makumbo maviri yoga kuve nevamwe vanotepfenyura uye nevamwe vanotsigira urongwa hwekufambiswa nekumashoko munyaya yaiva pakati pecapitalk neZBC. Ikanzwikwa neSupreme Court, Supreme Court ikati zvokwadi umbimbi ndoga weZBC hauna kufanira. Chakava chishamiso kuona zvakare ZBC ichipiwa mukana pasina kutaurwa kuti yapiwirwei mukana uyu.
VaSylvester Tafumanei ndivo mukuru wekambani yeSly Media uye ndevamwe vaidawo kupiwa mukana wekutepfenyura zvaiitika mudare. Asi vanoti vanonzwisisa danho rekuti ZTV ndiyo yega yakapiwa mukana vachiti izvo zvaikodzera kana kuchitariswa zvinhu zvakawanda kusanganisira nyaya yekuti munyika hamuna makambani ane zvikwanisiro zvekuita basa rekutepfenyura sezvaidiwa kuitwa panyaya yaive mudare.
Pane nyaya yelive streaming yakanga ichinzi dai yakanga yapuhwa vamwe vanhu, nesuwo takanga takaisawo mapepa edu ekuti tigone kunge tichitenderwa kuti tiite izvozvo. Asi uchaona kuti hongu tine zvikwanisiro asi hazvina kukwana nekuti pane paakudiwa optic fiber. Optic fiber haipo paConcord. Zvaisipo padare ipapa zvaireva kuti yaifanira kudhonzwa nevetel1 vachipuhwa mari yakawanda zvikuru kwazvo yekuti vadhonze optic fiber yaizove yaikwanisa kuti tigone kustrima kudande mutande pasi rose. Nokuda kwaizvozvo unoona kuti zvakanga zvakanaka kuti ZBC ichipuwa nokuda kwehukama hwainawo pakati payo nemakambani ehurumende zvakare akafanana na Tel1 akafanana na PowerTel.
Murwiri wekodzero dzevanhu vaThomas Stole vachipa muenzaniso wezvinoitika munyika yeSouth Africa vanoti pose panoitika zvinhu zvakakosha munyika umu vose vanoita mabasa ekutepfenyura vanobvumidzwa kuita izvi zvisinei nekuti makambani ehurumende here kana kuti kwete. Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare Thelma Chikwana vanoti mumabasa ekutepfenyura kana kutapa nhau zvakakosha kuti pave nevakawanda vanoita izvi kuti veruzhinji vakwanise kunzwa mativi akasiyana-siyana.
Piwa kweZBC mukana wekutepfenyura zvaiitika muConstitutional Court vamwe vachirambidzwa zvinoratidza kuti muZimbabwe hatisati tava democratic singa zvatiri kufungidzira kana sezvatiri kutaurwa nevatungamiriri venyika izvinozvi. Pakarambidzwa vamwe kubroadcast akakutepfenyura maplural voices akarambidzwa kuti anzwike.
Mudzidzisi wezvekufambiswa kwemashoko vaAdmire Mare avo vanoshanda paNamibia University of Science and Technology vanotsigira maonero ekuti danho rekupa ZTV mukana wekuva iyo inotepfenyura yega zvaibuda mudare reConstitutional Court Sinaratinza kusachinja kwezunu mnyika, mneze utongi wejekerere.
Tunaona soko tii nugu na mgeti chubutu wanzi tume nyo dispensation. Na si uka wana maitra ala kuitigashu wana wana kuti nyo dispensation yacho. Ili nungwarisi ya chete, arsa tiranya soko ratinza kuti takura soko kuti tunonzi kuisisa makoshira kaita information. Tunonzi wa makoshira kaita kufura masaisai kutu wangu anu. Wose wa kwanza kuhunzi kwa kutichiri kuitika mnyika.
Ramare vanoti kusavurwa kwemikana munyaedze kutefenyura kana kutapwa kwenau kunoita kuti vanhu vatambire dzimwe nau dzinenge dziri dzemanyepo kana kuti fake news muchirungu.
Vanhu vazhinji muZimbabwe vasati vakwanisa kunge vachiva vanhu vanokwanisa kushanda vari paFacebook kana kuti paTwitter. Izvozvo zvakazokonzera futi kuti vanhu vashoma vakanga vari mutauni kana kuti vakanga vari kudiaspora ndo vakakwanisa kuona chiitiko ichi. Vanhu vazhinji vekumusha vana kunzwisa kuti chaitika nanhasi, vamwe vasikuziva kuti pane chiitiko chakadai chakaitika, vakangomirira kungonzwawo zvatinenge tichitaura. Izvozvo zvinozokonzera futi kuti kana tikarelya nevanhu vanenge vachizongopasa information, ndo panoita kuti fake news dzirambe dzichitepenyuka dzichifamba tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tinonasa kuti dai hurumende yapa ungura ipapo kuti next time panoitika chiitiko chakaita seichi, vanovhura mukana wekuti nepinyuro dzakasiyana siyana, vatori venhare vakasiyana siyana vakwanise kuwana mukana wekuti vawane access to this airwaves pasina kunyanya kuchaja mari yakawanda sezvatakazonasa kuitwa neZBC.
Vatapi venhau pamwe nevarwiri vekodzero dzekufambiswa kwemashoko vane mukana wekuramba vachirwira kodzero idzi kuti munyika muve nevamwe vakawanda vanokwanisa kutepfenyura kunze kwekambani yehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Boka reZimbabwe National Statistical Agency kana ofisi yemustati rinoti chikwereto chenyika pari zvino chiri kusvika kumabhiriyoni makumi maviri emadhora kubva mugore ra2009. Gore rino chete kubva mwedzi wakukadzi kusvika muna chikumi, nyika yatenga zvinhu kubva kunze zvinosvika mabhiriyoni maviri nemapfumbamwe emadhora, kuratidza kuti nyika iri kutenga kunze zvinhu zvemari yakawanda kudarika zvairi kuwana kubva kunze. Vaongorori nenyanzvi dzezveupfumi vanoti nyika inoda kushanda nesimba kuti upfumi hwayo husimudzirwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muongorori wezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwewo maonero avo.
Izvi zvinongoreva chete kuti tiri vanhu vari kurarama muchikwereti. Nokuti kana uchinzi une deficit unenge une chikwereti. Saka current account ndo tingati account yatinoshandisa zuva nezuva. Senyika tichida kutenga mafuta epeturu, tichida kutenga zvinhu zvatinenge tichida kutenga. Uye ndo inoshandiswa nehurumende kuti vange vachikwanisa kubhadhara. Kuti vange vachikwanisa kubhadhara. Saka tinozviziva kuti hurumende kunyanya kutanga 2018 yakwereta zvakanyanya patingati padomestic market. Zvokuti chikwereti ichocho chega chava kutosvikawo kuma $9 billion.
Saka vakuchera kana vachizotaura kuti nyika iri kutenga zvinhu kunze zvinouya muZimbabwe zvakawanda kudarika zvairi kutengesa iyo kunze kwenyika, zvinosiya upfumi hwenyika hwakamira papi?
Upfumi pare zvino tingangoti upfumi hwakatopfugama zvavo namabvi namagokora. Chiyakakosha kuti tinge tichiziva ndechekuti pare zvino hapana production yakanyanya iri kuitwa. Maindustry mazhinji aikwanisa kunge achiita production akavhara. Saka chero zvimwe zvinhu zvataikwanisa kunge tichizvigadzirirawo muno zvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika. Zvinokonzera kuti isusu upfumi hwedu hunonoke kusimukira, nekuti mari yatanga tichifanira kunge tinayo foreign currency tiri kuiendesa kune dzimwe nyika kuti tinge tichikwanisa kutenga zvinhu izvozvo zvatisina.
Tarisawo kuti nyika yeZimbabwe pari zvino inyika isina mari yayo, zvinobatsira here nenzira ipi?
Iko zvino Zimbabwe ikaita mari yayo inorohwa neinflation. Vanhu vakawanda vari kurangarira zvakaitika 2008, apo mari yedu yakapesera isingatengi. Kana kuti vari kutoona zviri kuitika kuVenezuela, Veku Venezuela wa kutoenza ni sikuwa hone Zimbabwe ya 2008. Mari iko zvino inenge isinga revichi ni kututine tine mari yedu. Nekuti ino kasika kushaiwa simba. Kana pasina ma industry, kana tisinga kwanzi kuwa na foreign currency, mari yedu ino kasika kushaiwa simba. Saka kunyango azo, saka uomera kututine tishanda na ma US dollars, argumenta, nezungo shukadaro. Tukangoti zvino zvatibatsirei kuti tisvike padanho ratiri nhasi nekuti nemafambiro ataita zvikuru sei kubva kutanga kwa 20 kupera kwa 2016 zvipinda kuna 2017 ndizotanga namabond akatanga ari pa 1:1 US dollar iko zvino mabond iko zvino kana mabond ato waakuda mabond akawanda kuti ungozvitenga unge uchitenga US dollar iroro.
Zvino zvii zvinganzi zvinofanirwa kuitwa nechimbi chimbi kuti nyika igone kudzokera pachimiro chakanaka munyaya dzeupfumi.
Tinangoti pa foreign currency yatiri kuwana ngatimutsiridze mamwe mafactory. Pane mamwe mafactory asingadi mari yakawanda kuti angachimuka ayo anokwanisa kutanga kutengesa zvinhu kunze kwenyika. Tikatanga kuwana foreign currency kuburikidza nekumutsiridza mafactory zvinokwanisa kutibatsira. Chechipiri tinofanira kunge tine hukamawo hwakanaka nevekunze vane mari yekukwanisa kuisa munyika atingati mainvestors kuti vakunge vachikwanisa kuuya vachivhura makambani avo. Tinozova munangagwa anotaura kuti vakasaina trade investment deals anosvika kuma $20 billion asi mari iyi haisati yasvika kuvanhu.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vachitaura parunhare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Masangano anomirira vagari vemadhorobha anosanganisira Harare Residents Trust necombined Harare Residents Association kana kuti CRA aparura gwaro rinoratidza kushandiswa kunoitwa mari uyewo mashandisirwo anofanirwa kuitwa mari nemakanzuro emumadhorobha. Gwaro iri iro rinonzi nemukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba rakatora mwedzi mitanhatu kunyora zvavakawana muongororo yakaitwa nemasangano avo. Rakaitwa pasi pechirongwa chinonzi We Pay You Deliver, icho chinokurudzira kushandiswa pachena kwemari dzevagari mumaguta anosanganisira Bulawayo, Gweru, Harare, Masvingo neMutare. Tanonoka Wandu weStudio 7 abata vashumba kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Igwaro rezvekurongwa kwemari mumaguta iro rakabuditswa mushure meconsortium yatingati mubatanidzwa wemasangano akazvimirira uri pasi peinonzi We Pay You Deliver, iyo inotsigirwa neDan Church Aid. Yakaita ongororo yezvekumisikidzwa kwehurongwa hwemari muguta reHarare, kumasvingo, kwaMutare, kuBulawayo, Gweru, pamwe chete nechitungwiza. Nyaya yanga ichiparurwa yanga iri yekuti vagari vazhinji ne wawano chitana nao kusanganisira mea kutare Harare ne makanselazi akapa kusarudzwa ne mamwe masangano anochitana nao ne wagari akwanise kuwepo pachiitwa hurukuro iyi yanga ichirongwa ne sangano re Harare Residents Trust rakabatana nesangano recombined Harare Residents Association.
Rakatora nguva yakadini gwaro iri kuriisa pamwe chete uye zvimwe zvamaa makatarisa ndezvipi?
Gwaro iri rakatora nguva yatingangoti mwedzi mitanhatu kuributisa kuti rigadzirisike. Uye zvatanga tichinyanya kutarisa inyaya yekutarisa kuti bajeti rinomboumbwa sei. Zvinotarisirwa nevagari pakuumbwa kwebhajeti uye kuti ko iwo vagari vamborinewo neruzivo rwakadini pamusoro pekuumbwa kwebhajeti nekuona kuti saka nzira dzinounza mari kumakanzuru ndedzipi, dziri kushanda sei, vagari vanozviona sei, uye tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhukadzi mumaguta uye nyaya yekuti zvino kana tichitarisa matambudziko anosanganikwa nawo nemaguta wanogona kuwandudza mari dzavo nenzira ipi. Saka vagari wanga vachipawo pfungwa vachitaura zvakabuda mugwaro iroro.
Saka iko zvino izvi gwaro iri zvaraparurwa moita sei naro?
Kubva iko zvino rave kuendeswa mumisha inogara weruzhinji umo masangano ose aya achari ipatsanura kuti rinzwisisike mumitauro yenzvimbo idzodzo richidzidziswa vagari kuitira kuti panozogadzirwa bhajeti remaguta ra 2019 vagari vazhinji vanenge vaane ruzivo rwekuti tinotarisira nyaya dzipi mukurongwa kwebhajeti mumaguta. Saka kuchange kuchiitwa misangano kunzvimbo dzinogara vanhu veruzhinji uye tichange tichiriendesa kumanewspaper, tichiendesa zvakare kune mamwe mastakeholders nemapolicy makers, tichiita hurukuro nemaward councillors kuti pawanikwe nzira dzekudzikisa ruzivo muwagari kuti wawe nekunzwisisa kuti chii chinombonyatsotarisirwa mukuumbwa kwebhajeti, mukugadzira kwezvinhu zvepamusoro zvingaitwe atingati mapriorities.
Munoona sekuti vanoteerera here, vane chido here chekutevera zvese zviri kuitika mumakanzuru?
Wagari vazhinji washayiwa hanya nezvinoitika mumaguta nechikonzero chekuti washandi vazhinji vemumakanzuru wanongotarisa zvido zvavo chete, uye makanselers mazhinji haakwanisi kuita misangano nevagari. Saka makanselers nevagari hawana ukama hwakanyatsokwana.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare naTanonoka Wando Studio 7. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum chawedzera utungamiri hwacho pamusoro pegungano reCastle Lager Premier Soccer League kwasara mitambo gumi kuti makundano aya apere. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya inotevera.
Kogona kunenge kudada yave pamusoro nemapoints mana. Kubva papoint imwe chete, zvichitevera kuruva kwayakaita Blauwe Chiefs 3-1. Panguva imwe cheteyo ngezi Platinum Stars yakanurohwa 1-0 nemutare City Rovers. Chikwata chanomeni mapedza ichi chapinda pamapoints makumi mashanu nemashanu ngezi Platinum Stars ichiramba iri pamapoints makumi mashanu nerimwe chete kwatambwa mitambo makumi maviri nemina. Hapana aitarisira kuti ngezi inganurohwa nemutare City Rovers iyo iri pachinhano chechitatu kubva pasi pasi mugungano rezvikwata gumi nezvisere iri, asi mumutambo wenhabvu zvisingatarisirwe zvinowanzoitika. Murayiridzi wengezi Platinum Stars Tonde Raindiraya anoti ranga risiri zuva ravo.
Taita zvese zvatinogona kuita asi zvaramba kumberi kwedu kwanga kusina mazino akanyatsa kuti kwane itaona mukana wekumwisa asi tatadza asi ndo zvinoita mutambo webhora dzimwe nguva zvinoita dzimwe nguva zvinoranga nhasi zvanga zvisiri zveduwo asi chakakosha kana zvinhu zvakadai zvaitika kutarisa mberi nekuenderera mberi nemutambo wedu
asi ngezi Platinum Stars haisiriwe yega chikwata chine mukurumbira chakawisirwa pasi zvichitevera kudamburwa kwakaitwa Chicken Inn pamusha payo 10 neZPC Kariba. Musiano pakati pemagamecocks nemadamburo waramba uri mapoints manomwe asi musiano pakati pechicken inn neFC Platinum wawedzereka kusvika pamapoints 10 nerimwe chete. Kunyange hazvo vamwe vatsigiri veChicken Inn vachifunga kuti chikwata chavo chichirimo mukurwira mukombe weleague uyu, mutsigiri wenhabvu vachatenda makazhu vanoti hondo yemukombe yave pakati peFC Platinum neNgezi Platinum Stars. Asi vamakazhu vanoti mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti mukombe unenge uri kudzokera kuzvishavane.
Yezine zvimamire waita mutambo ka Platinum yakutohwina FC Platinum. Nomine mapesa ndaona achitora mukombe.
Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi. Netrat 2 Yada 0. Triangle 2 Blower City 1. Herentals 1 Chapungu 1. Parizino zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi. FC Platinum 55 points. Ngezi Platinum Stars 51 points. Chicken Inn 44 points. Triangle 41 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi. Netrat 22 points. Mutare City Rovers 21 points. Blower City 15 points. Shabani Mine 15 points. Zvikwata izvi ndizvo zvakatarisana nekubuda mugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Nayo nzwisa bopoto kubva kuna Oliver Mutukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vekumashonaland west vanoti vabuda mweya wesarudzo uye vave kuenderera mberi nekushandira mhuri dzavo. Vamwe votarisisa mafambisirwo akaitwa nyaya yekutepfenyurwa kwezvaiitika mudare reconstitutional court nezvazvinoreva kana kuchitariswa kodzero dzekufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa. Masangano anomirira vagari vemadhorobha anoparura gwaro rinoratidza kushandiswa kunoitwa mari uyewo mashandisirwo anofanirwa kunge achiitwa mari nemakanzuro emadhorobha. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Standikile Mutsanga.